vachamisavati vatambirwa zvakanaka kunzvimbo dzinoti St Boniface, Nhari nebirimabwe, asi pazoita mhirizhonga pakupedzisira kuzvipani nemagunje. Vachamisa vati nhengo dzezanupf dzanga dzakaisa matanda mumigwagwa pamwe dzichida kurova vanhu.
Tine mufaro wakakura watasanganwa nawo tichitambirwa muno mumahashonal and west. Chokutanga saka tiri uko St Boniface uko kweche primary uko tatambirwa nemushamisa zvikuru tikazi tanopinda panozi panhari nepaburimabwe apo panga pane mufaro. Patangozoona kuti pane dambu ndopa zvipani pananzwa kuti panga pakuda kuezano vanga vakaronga machanda nokuda kurova vanhu vaikati haisizvi mhirizhonga hatisi kudana tiri munyararo hatisi kuita marani tiri kungosangana nevanhu mameetings evatungamiriri vakasiyana siyana.
Vachamisa vati zvinoshamisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoregedza mhirizhonga ichiitwa nenhengo dzebato ravo. Vachamisa vati kana iri nyaya yezvirango yavari kuchema nayo inyaya inoda kuti pataurirane sezvo vati bato ravo richikwanisa kutaura nevakatemera zvirango kuti zvibviswe nekuti zvekutukana hazvishande.
Ndinondikatyamadza kuti munhu akaita Mnangagwa president wezanupf angakurudzira zvinhu zvakadai, chibhinya chakadai, ushura hwakadai, zvinonyadzisa. Musi hatina munhu watinopokana naye. Kana dziri nyaya dzavanochema nadzo dzavari kuti munyika mazoshata zvakadai, isu tinozvigadzira chimbi chimbi. Tinoziva mazano tinawo, tine vanhu vatinoziva vatinofanira kutaura navo kuti nyika inake. Iwo zvavo zvokupopoterana nokutukana nevanhu. Nyika haigadzirwi nezvituko, nyika haigadzirwi nemaplakadi, nyika haigadzirwi nokuuza kana kudedzera, nokuti harisi zvimonika masanctions avanotauraya. Anotoda kugadzirwa, kutokanyikwa nokutaurirana, kwete kuenda pamusoro pesikoko uchitukirira mai vanhingi vari panexi kana kuti baba vanhingi vari panexi. Ndoo zvati kutaura. Saka hai,
asi vachamisa vati mhirizhonga haisi kuzovadzosera kumashure.
Hatikanganisi isu akatomira kutoenda mberi kusvika zvanaka, hatimise chirongwa chese nokuda kukaita vanhu.
Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa mubato rezanupf mudunhu remashonal and west vatomi mwanza vati nhengo dzebato ravo hadziite mhirizhonga, vachiti nhengo dzebato remdc alliance ndidzo dziri kupfeka nhumbi dzebato ravo dzichikonzera mhirizhonga senzira yekusvibisa zita rebato ravo.
Vane zanupf yabusy preparing conference. MDC yakaita tactiki dzemaadhakshen yaya ikatadza kubudirira. Vakushandisa tactiki yekuti vakupa mayuth avo matisheti ezanupf kuti mota yachamisa ikasvika vonyepera kuti vanga paita noise kuti vadraw attention yarapo tu akauya uyauya kuti inzi zanupf
dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzaswera dzakagarira guyo sembwa dzakamirira kuratidzira mubhanget apo vachamisa vanenge vachipfuura nemudhorobha iri. Nhengo idzi dzaswera dzichimbeya mbeya pedyo nepanga paine mapurisa anga achitarisa motokari dzose dzanga dzichipfuura nemubhanget. Nhengo huru yezanupf mubhanget vacrispin kajoza saidi vati nhengo dzavo dziri kuda kuratidzira nyaya yezvirango kwete kudzivirira vachamisa. Vasaidi vati havasi kuziva kuti vachamisa vane rwendo mudunhu remashonal and west uye bato rava harinei nerwendo rwavachamisa. Imwe nhengo yemdc alliance muchinhoi vatendai musonza vati kuvharwa kuri kuitwa migwagwa nemapurisa pamwe nenhengo dzezanupf kunoratidza kupererwa.
Kuvharwa kuri kuitwa maroads nezanupf kuti president chamisa vasapfuure kupererwa chaiko. Vanogotyirei munhu wavanoti haana vanhu.
Vachamisa vane urongwa hwekufamba mumatunhu ose munyika vachisangana nenhengo dzavo pamwe nevanhuwo zvavo vachiona mamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.